maonero angu ndinona zvokonzera nezvakawanda sekutandisisa inki nyaya yefuel mutengo wefuel for example wati kwirirewo zvakare sakaona afecta zvinhu zvakawanda chechipiri nyaya yemoney supply muekonomi yakwirirawo nekuya kwakaita mabond saka zviri kuita kuti aggregate demand muekonomi ikwirire zvounza mapressures pamitengo yezvinhu zvoita kuti inflation ikwire sezvakarohwa neboka rezinstat saka zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti mitengo inge ichikwira but zviri kuratidzawo zvakare kuti aggregate demand muekonomi yakwira zvinoita kuti inflationary pressures anga achigeneratewo
tinoonawo zvakare kuti pane mutemo westatutary instrument 64 ungava une chekuitawo here mutemo iwe nekukwira kwezvinhu nokuti tiri kuona kuti mitengo yezvinhu zvakaita semafuta inonzi yakwirawo muzvitoro
ya ichocho chokwadi SI 64 yakasaunza temporary ban pane zvigadzirwa zvinokombita nezviri kugadzirwa muno zvekunze kwenyika makaona zvigadzirwa zviri kugadzirwa muno hazvisi competitive I think my cost structures edu muZimbabwe akanyanyisa kukwira zvakanyanyisa saka zvinogona kuva zvechokwadi kuti limited supply yaunzwa nestatutory instrument 64 inogona kunge iri kukonzerawo zvakare kuti maprice emitengo yezvinhu muZimbabwe inge ichikwira saka tinhu zvinogona kunge zviine chokwadi mazviri but I think zviri kutirangidza kuti tabuda munyaya yedeflation zvinhu hazvina kunyatsa kumira zvakanaka nekuti kana zvinhu zviri kukwira macost structures edu haasi competitive zvanambotaura hatisi kukwanisa kunge tichigadzira zvinhu zvakawanda saka tine problem yeunder production yezvinhu not just under production but even zvishoma zvatiri kugadzira tiri kugadzira nemutengo uri pamusorosoro saka idambudziko riripo